Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vanxube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion zig, asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion zig.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera ne zvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2%, kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9%, sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitaurawo neStudio 7 panze pedare reparamende, muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yezig.
Chati isusu ma taxes ari kubhadhara nemakambani ngavabhadhareya at least half in ziki. So ziki yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngavabhadhare futi ndeyeziki.
Vanxube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yezig vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemazig kana kudarika, ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika. Asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC, amai Linet Karenyikore, vati havaoni chakanaka chataurwa navanxube chichabatsira veruzhinji.
Ngoma ndiyo ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda izigi. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vatiwo
kutaura kuno kwandikuta nemi reti zvezvizvi kumhanya rato kuma25. So munhu ari kubata vanhu kumeso, munhu akoniwa, munhu atadza. Chana chaanga chifanira kungoita kungotaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza, ndava kumbodzokera kusitaneni kwandanga tiri dai masagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga.
Asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yezanupf vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube yekusimbisa mari yezig anoyemurika.
Pazigi iri reserve bank pane zvavakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga, zigi redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue. Asi panga changa chasara ndechekuti ngatitivei neyatinoti macomplimentary measures ndo auya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanxube vasiya mushandi ari pamhene.
Nevashandi vazhinji vari kuora zigi. Ende zigi iroro radona. So kana minister vachiti zigi rikuramba rakasimba, rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maUS dollar kureserve bank.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvinabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vaudzawo Studio 7 kuti kusimbisa zig kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika.
Vanhu vemuZimbabwe vanotenga vanofanira kunge vachinge vaine mari yomuhomwe. Ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda.
Vanxube vatiwo mamwe mabasa akaita seekugadzira zvidhinha nekuchera zvibhorani achasiyirwa zvizvarwa zveZimbabwe. Mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuChina kunyanya. Muzvinafundo Ncube vatiwo Zimbabwe ine chikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig. Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seIMF nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.